Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 21, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Daroropa mutongo wekuti nyaya yekuti mumiriri wezengeza West Parliamente vaJob Scala vakatenderedza video iri kunzi yaida kuvhiringidza maferefete rwenyaya yekupondwa kwamuzvarimo Blessing Ali ienderere mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wovhura zviri pamutemo musika wezvozvicherwa kana kuti mine entra kuulawayo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vobatwa nechirwere cheCovid-19. Indwe mimwe imisore na uzedu za nasi ichiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Darara magistrate muHarare nasi raramba chikumbiro chevakafano bata chigaro chemutewedzeri wasa chigaro webato re Citizens Coalition for Change vari mumiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala chekuti vasatongerwe mhosva yekuti vakaedza kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya nekuburitsa vhidhiyo yemanyepo nezverufu rwamuzvaremo Blessing Ali nengo yebato iri yakapondwa kunyatsime. Asi gweta ravaSkala amai Beatrice Mutetwa vaudza Dare kuti iyi mhosva iri kungobikwa nevachuchisi nemapurisa. Vanoti vachuchisi havana kana kutoburitsa vhidhiyo yacho iri kutaurwa mudare seumbowo kana kuti ndo vakaiburitsa pamadande mutande. Amai Mutetwa vati imwe vhidhiyo iri paYouTube yakaiswapo vaSkala vari mutirongo. Asi muchuchisi vatafara chiramba vati nyaya yekuti vari kufungidzirwa chete inopa kuti zvikodzere kuti vamiswe pamberi pedare. Mutongi wedare vaStanford Mambanje vawirirana nevachuchisi. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Segweta ndinoona sekuti dare rinenge ratadza kuisisa nyaya yanga iri yaunga chifanwa kutonga. Ndinoona sekuti nyaya iripo haizi nyaya yeconcept yeresemble suspicion but inyaya yekuti nyaya iri kupomera waJob Scala inyaya isinga existi haitoripo.
Sei muchidaro
vaJob Scala vanga vakavharirwa vari muchizarira and havangave vakaita publish video iri kutaurwa ivo vanga vakatosungwa vari muchizarira. Saka ndo nyaya yanga iripo yokuti dare haitorina nyaya pamberi payo uyezve vachuchisi havana umbowo wokuti vaJob Scala vangave vakapara mhosva iyoyi.
Zvino sei dare risina kuwirirana nezviri kutaurwa nemagweta avaSkala apa vaMasi.
Ndinoona sekuti dare ipapa ratadza kuhwisisa nyaya yanga iri pamberi pavo uyezve vatadza kunyatsokuongorora nekutonga nyaya iyi nokuti dai vanga vanyatsokuongorora zvanga zvichitaurwa negweta ravaJob Scala mai Beatrice Mutetwa vangave vabvisa vaJob Scala nhasi uno parimand nokuti hapatorina nyaya uyezve vaJob Scala hangava vachienda kunonzi vanotongwa vachitaura nyaya istoripo nangu pamapepa ari pamberi pamagistrate. So ndo maonero angu yekuti nhasi nyaya iyi yaigona kuve yaenda nepamwe.
Sei muchidaro
dai panga panyatsokuongororwa zvanga zvichitaurwa negweta ravaJob Scala mai Beatrice Mutetwa uyezve nokuongorora zvekare kuti prosecution haina yatingati pamutemo a case before the courts and uyezve kana zvakadaro mutemo unotaura kuti nyaya inofanirwa kudismiswa vaJob Scala vachibviswa parimand.
Tarinorwira kwedzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo ichaita misangano nevatungamiri venyika dzekuAfrica musi wa13 kusvika musi wa15 zviita gore rino muguta reWashington DC. VaBiden mutsamba yavo yavakanyora nezuro vakati misangano iyi icharatidza kuti hurumende yeAmerica ine chido chekushanda nenyika dzese dzemuAfrica munyaya dzekodzero dzevanhu, kupedzwa kwedenda reCOVID-19 nemamwe matenda achauya, kudzivirirwa kwematunhu uye nyaya dzekuchinja kwemamiriro ekunze. Hazvisati zvajeka kuti vatungamiri vachakokwa ndevenyika dzipi, asi vakawanda vanoti havatarisire kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica vachakokwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University kuSouth Africa muzvinafundo Riki munyaradzi mukonza kuti tinzwe mafungiro avo.
America neAfrica zvine ukama wakagara uripo, kunyangwe vaJoe Biden vasati vapo, nekutyidzana nekubatsirana kuedza kupedza matambudziko akawanda ari pasi rino, akafanana nematambudziko ezveutano, matambudziko ezvematongerwo enyika, matambudziko ezveupfumi nemamwe matambudziko ezveugaro hwevanhu. Saka America ine maprograma ayo ainotoita kunyika dzakawanda dzemuAfrica nebazi ravo rinodezwa kunzi USAID ine zvainobatsira zvakawanda panyaya dzakawanda chose.
Iyo America mukushingirira kwayo kukoka Africa yose kudai, inenge ichiwanei mazviriwo?
America inowana influence ndati sekuti paya panozoda kuzoitwa pada zvekuvhota kumasangano akaita sana US United Nations, kana America yagara neukama hwakanaka nenyika dzakawanda dzemuAfrica inotoziva kuti ine mazosa akati wandei anobva kudunhu rinorekumo kuAfrica. Inobatsirikanawo pane kudyidzana kwezvemabhizimusi, inobatsirikana pane zvakawanda zvimwe zvinogona kunge zvichiwanikwa kuAfrica. America inobva vemabhizimusi vekuAmerica vanobva vakukwanisa kuuya kuzoitamabhizimusi nevekuAfrica.
Ko Zimbabwe zvainorarama iri chinzi iri pasi pezvango zveupfumi zviri kutadzisawo vatungamiri vekufamba pavanoda kufamba nevakavakomberedza, ingakokwewo here kumusangano uyu?
Handiwe kune Zimbabwe ichikokwa ende zvinodzosera zvinodzosera upenyu hwemuZimbabwe kumashure nekuda kwekuti pane zvinogona kuwanikwa kumisangano yakadaro, pane zvibvumirano zvinogona kuitwa, pane ukama hunogona kuvakika hunobatsira nyika nevanhu vari mukati menyika huchakozwa pada nekuti Zimbabwe inenge isina kuenda kunenge kwauko kuchaendwa nevamwe. Saka zvinhu zvinoro zviri kudzosera nyika yeZimbabwe kumasure.
Havanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki munyaradzi mukonza, vachitaura naIvan Zizininga veStudio 7 vari muSouth Africa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vabatwa nechirwere cheCOVID-19 nhasi. Izvi zvaziviswa nemuzinda wavo weWhite House. VaBiden vanoti havo vakabayiwa nhomba kanokwana kana. Vanzi havasi kunyanya kurwara asi vatotanga kunwa mishonga. Nyanzvi dzeutano dzinoti hadzo vanofanira kutarisiswa navana chiremba sezvo vave nemakore 91 nemapfumbamwe ekuberekwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Muchirungu vanoti COVID-19 is an equalizer. Zvichireva izvo kuti chirwere ichi COVID-19 hachisarudzi kuti ungave uri president, ungave uri mambo, ungave uri judge, ungave uri ani zvake, unokwanisa kubatwa nechirwere ichi.
Muzinda weWhite House uri kuti vaBiden vanga vakabaiwa nhomba kanokwana kana nekuti vakabaiwa mabooster maviri mushure mekubaiwa nhomba mbiri dzinokurudzirwa. Izvi zvakakosha sei?
Dzidziso inopiwa maringe nechirwere cheCovid inenge ichitaura kuti vaya vakwegura nevaya vane zvirwere zvavagara vainazvo ngavakurudzirwe kuti vange vachibaiwa. Saka mukatarisa zvinoratidza kuti vakabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Izvo zvinoita kuti vave nedziviriro yakati simbei, uye zvoita kuti vanokwanisa kunge vave nemasoja mumwiri mavo anobatsira zvakanyanyisa kurwisana nechirwere ichi cheCovid-19 chavabata ivo.
Mutsauko uri papi pane vaya vanenge vasina kana kutombobaiwa nhomba yacho?
Tinoona kuti vazhinji vanenge vasina kubaiwa vanokurirwa, anogona kurwara zvakanyanyisa zvekupinda muchipatara kana kurasikirwa neupenyu. Saka hazvireve kuti munhu kana achinge abaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 haachabatwa nechirwere cheCovid-19 kwete. Nyango wakabaiwa unokwanisa kubatwa zvekare nechirwere cheCovid-19. Asi zvoreva kuti iwewe wakabaiwa unenge une dziviriro iri nani tikada kutarisanana nemunhu uya anenge asina kubaiwa nhomba yeCovid-19.
Ko vakabaiwa ari kunzi mabooster echitatu kana rechina?
Kana wakabaiwa booster zvoreva kuti wave nekudzivirirwa kwakatosimbiridza kudarika munhu akangobaiwa nhomba mbiri chete kana kuti imwe chete chete. Saka Biden president kuAmerica avange vari munjodzi yakanyanya nekuda kwekuti vane dziviriro yekubaiwa. Hongu vangagare vangagone kuti vane makore atifambei yekuma79 ikoko, asi tinoona kuti vazhinji vanenge vakabaiwa nhomba yekudzivirira kana kuti vakazobaiwa zvekare iwo mabooster vanenge vaine dziviriro iri nani.
Pane zvingadzidzwawo here neveruzhinji nezvekubatwa kwavaBiden nechirwere ichi?
Zvinotipawo chidzidzo isu veruzhinji kuti munhu akaita sava president wenyika ine simba rakadaro, ine upfumi hwakadaro, kana achikwanisa kubatwa nechirwere cheCovid-19, ko iwewo zvako jatwero uri kuramba kubayiwa nhomba yekuti udzivirirwe COVID-19 chinozokutadzisa kuti ubatwe neCovid-19 chii? Saka tinotowana kudzidza kwakanyanyisa isuwo zvedu tiri kunyika dzakaita sana Zimbabwe. Tine zvipatara zvisina kunyatsosimba zvakanaka, tikazobatwawo nayo inogona kutikurira. Saka veruzhinji ngatidzidzeiwo chimwe chete kana chiviri kubva pakubatwa kwavaBiden neCovid-19. Uyo anova munhu anotungamirira nyika ine upfumi unodarika nyika dzese, ine simba rekurwisa zvinodarika nyika dzese. Kana iye achikwanisa kubatwa nechirwere cheCovid-19, chinotadzisawo isuwo zvedu kuti tinge tichisangana nedambudziko iroro chii.
Vanga vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vakaputirwa dzimba dzavo nemapurisa paArnold Farm kumaZoe, purazi richida kutorwa nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, vanonzi Nedare, varipwe nehurumende. Mhuri makumi maviri dzakaputirwa midziyo, uye dzanzi dzipiwe mari inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $30,000. Mapurisa akaputira vanhu ava midziyo yavo muna Kurume 2017. Vakaendeswa kumatare iguru kotaro zvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. vanhu ava vanga vachimirirwa negweta muzvare idirashe chikomba vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Dare redzimhosva rakapa mutongo wekuti vanhu makumi maviri nemaviri vekuAnold Farm vanofanirwa kuripwa kupwanywa kwakaitwa midziyo yavo nekushungurudzika kwavakaitwa pavakapwanyirwa vachibviswa panzvimbo pavaigara zvisiri pamutemo. Rakataura iro kuti magweta aimirira mapurisa akatadza kuudza umbowo hwekuramba kubviswa kwevanhu ava zvisiri pamutemo panzvimbo yeAnold Farm. Vakataura zvekare kuti umbowo uhwu hwaitsigirwa nekuti muna 2015 vanhu ava vakamboda kubviswa zvisiri pamutemo vakapwanyirwa zvinhu zvavo uyezve vakashungurudzika.
Ndivanani vakaendeswa kumatare?
Vakaendeswa kumatare ndi Minister of Home Affairs na Commissioner General of Police na Inspector Mwisai vanga varivo mukuru wemapurisa pamazoe police station pakaitika chiitiko ichi. Minister of Home Affairs na Commissioner General of Police vakaendeswa kumatare pamusaka pekuti ndivo vakuru vemapurisa muZimbabwe yese, saka vakaendeswa kumatare pamusaka peizvozvo.
Vanhu vamaimirira ava vakatambira sei mutongo?
Vakafara zvikuru nekuti zvakatora nguva yakati rebei kuti vakwanise kuti varipwe nechiitiko ichi, uyezve vakava nekusununguka nekuti zvakaratidza kuti muno muZimbabwe kudzero dzavo dzichine basa.
Gweta muzvare idirashe chikomba vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kuro zatiri kuita neve chidiki vari kushanya muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, tine hurukuro namuzvare Nonhlanhla Nyati Nyanzvi munyaya dzezvemitero vanoshanda vakazvimirira. Muzvare Nyati vari pachikwata cheve chidiki mazana maviri kubva kuAfrica vari muAmerica kuzokwenenzvera zvidzidzo nemabasa avo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndaka apply kupinda muchirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muna 2020, asi nenyaya dzeCovid hatina kukwanisa kuuya muna 2020. Ndobva tanzi timbomirira 2021 tikatadza kuuyawozve. Pamberi takazokwanisa kuapply kuti tiite 200 vanouya out of 700. Ndokuya kwandakaita kuno.
Kumusha munoita nezvei imi?
Inini ndinoita zvetech, ndinobetsera mabhizimusi nyaya dzekugadzirisa tech dzavanobhadhara kuZimbabwe Revenue Authority.
Saka chamuri kuda kuwana muchirongwa chinechi chii chamunoda kudzokera nacho kumusha?
Chandinoda kuwana kudzidza maitirwo ezvinhu muno zvatinokwanisa kunoitawo kumusha, zvino includa zvinhu zvinenge matext preparation software kuti vanhu vakwanisewo kuita basa ravo nyore.
Saka pari zvino zvamadzidza zvamabata zviviri zvitatu ndezvipi?
Ndadzidza nyaya dzesocial justice nekukosha kunoita vanhu vatema vemuno maAfrican American kuti vakabva kupi kusvika pavari pari zvino.
Tanzwa kuti muchazoendawo kune zvimwe zvikoro muno kwemamwe masvondo maviri matatu here? Imi muri kuenda kupi?
Ndiri kuenda kuJackson State University iri muJackson, Mississippi.
Ndodawo kuti mutibatsire vanin'ina vedu nehanzvadzi dzedu vari kumusha vanotarisawo vachiti tikakura tinoda kuzoitawo sasisinono avo. Mashoko amungavapewo ekuridziro ndeyekuti kudii?
Ndinoti endai kuchikoro munodzidza, musanete nekudzidza. Ndatenda.
Muzvare Nonhlanhla Nyati vanoenyanzvi munyaya dzezvemitero Vari paronare muno mu Washington DC na Evans Zininga we Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri mutsva wenyika yeSri Lanka vaRanil Wickremesinghe vatora mhiko nhasi vachitora chigaro chava Gotabaya Rajapaksa avo vakasiya basa mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira zvakasimba kwemwedzi yakawanda vachiita havasi kufara neutongi hwavo zvikuru panyaya dzezvo. Ukraine inoti vanhu vaviri vafa vamwe gumi nevapfumbamwe vakakuvara mushure mekunge Russia yabhomba dunhu reKharkiv. Russia iri kuti iri kuda kutora mamwe ematunhu ekuchamhembe kwenyika yeUkraine. Russia iri kurwisawo dunhu reDonbas. America yavimbisa kuti ichatumira Ukraine zvimwe zvombo zvekuzvidzivirira kubva kuRussia. Panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo munyika. Munyaya dzekodzero dzevanhu, hurumende pamwe nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, uyewo nenyaya yekuparara kweupfumi hwenyika. Nekune rimwe divi, vashandi vehurumende vakazivisa svondo rino kuti nhaurirano dzavaiita nehurumende pamusoro pemihoro dzakaparara vachipomera hurumende mhosva yekusavimbika. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nemamwe masangano evashandi vehurumende vanonzi vakanga varongwawo kuti vanhu vapinde mumigwagwa mangwana, asi mapurisa anonzi akanyima sangano iri mvumo yekuti vanhu varatidzire. Vashandi vehurumende vakavimbisawo zvekare kuramwa mabasa kutanga nemuvhuro unouya kana nyaya yemihoro yavo isina kugadziriswa. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vari kupomera mizinda yenyika dzekunze iri munyika mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika muZimbabwe nekukonzera matambudziko ose anonzi ari kusangana nenyika vachiti mizinda iyi iri kuda kusvibisa hurumende yavo pamberi pesarudzo dza 2023. Saka zvii zvingaitwa kugadzirisa matambudziko aya? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoona sei zviri kuitika munyika izvi.
Zvinhu zvakumira zvakanaka munyika zvikuoneka kwose kwose. Kubva kuvashandi vehurumende, kuchaikwa kwemari, kuchaikwa kwemabasa. Hazvizvo kuti munhu wese anozviona. Zvipatara hakuna mishonga, vanoshanda kuzvipatara vacho havasi kubhadharwa, mari yavanobhadharwa haikwani. Kuti vatoendesa vanavo kuzvipatara varairidzi mari yavanobhadharwa haitokwani. Kuti vaendesa vanavo kuzvikoro hazvina kumirira zvakanaka kune munhu wose muZimbabwe. Saka kana bumbiro remutemo rekonstitution yeZimbabwe rinopa vanhu kodzero sekuratidzira kuhurumende kuti havasi kufara nemamiriro ekunzi. Saka zviri pasi pemutemo kuti vanhu varatidzire kuhurumende kuti havasi kufara.
VaMavhaza, munotii nezvataurwa navaMahia?
Dambudziko ratinaro nderekuti kune vanhu vane pfungwa dzavo vari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo vari kutya sarudzo dziri kuuya idzi. Saka varoda kuedza kufanogadzirisa pamberi pedzimwe nyika kuti Zimbabwe inyika isina kufara, isina runyararo. Saka varoda kukonzera mhirizhonga kuitira kuti kana vachinge vazokundwa pasarudzo vanozoti takabvira kare kushungurudzwa. Chechipiri, Zimbabwe hairambidze vanhu kuratidzira. Pane zvikonzero zvapiwa zvinoita kuti vanhu vasaratidzire. Zviri kuitika kumusha iko zvinoizvi hainei nenyaya yekuratidzira. Inyaya yevanhu vari kushandiswa kuti vanyangadze chimiro cheZimbabwe. Ndokusaka vari kuita mademonstrations even outside Zimbabwe. Kuno kuEngland, kuAmerica, every embassy vari kuita mademonstrations. Hurumende yeZimbabwe iri kuZimbabwe. Why don't demonstrate outside? Saka zvinokutaridza kuti zviri kuitika iko zvinoizvi izvi chitori chinangwa chavakatogadzira kuti vanyangadze zita rehurumende nenyika yeZimbabwe.
VaMahia, tiri kunzwa Dr. Mavhaza vari kuti zvese zviri kuitika zvakanangana nekusvibisa zita rehurumende nenyika yeZimbabwe uye vanhu vari kushandiswa nenyika dzekunze, munoti? Kodzero dzevanhu asi ichizohwanda nenyaya dzekungotuka venyika dzekunze nevemasangano akazvimirira kuti vari kuda kuisekita regime change kana kubvisa hurumende zvivo zviri kuitwa nehurumende kugadzirisawo chimiro chayo kuti isarambe ichingonongedzwa
ukaona munhu anenge achingonongedzwa munhu ane bhora ndianomakwa imbwa dzinohukura mota iri kufamba yakamira haihukurwe saka mukashongora miromo yawanda yakandongedzera kuhurumende zvinoreva kuti hurumende iri kushanda basa rakaisvonaka kushandira vanhu vayo asi kune nhunzvatsvunzva nhubu nharadada dzisingadi kuona hurumende ichibudirira vanhu havasi kurambidzwa kuratidzira vari kuudzwa maconditions kuti iko zvinezvi tine dambudziko rakati nerakati muzoratidzira mumwe musi tobvuma kuti aiwa matiudzirei hatiudzwe izvozvo asi tiri kuona nekuti hatisi mapofu kuti kune vari kuvatuma ari kuvamonyorodza maoko kune vari kupiwa mari vana mahiya ava nana mutasa ava vari kupiwa mari kuti vanyangadze zita rezimbabwe nyika yezimbabwe haitengeswi nemari hainotengwa neropa
taurai tinzwa mahiya
ndikupedza nzvimbo yekuti nyika yedu yezimbabwe kuti ienderere mberi vana vese vezimbabwe vanofanira kugara pamwe chete poita national dialogue vanovaagiriya kuti chii chatofanira kuita kuti tipedze nyaya yemhirizhonga togara pasi tochiya tingaide kuti tipedze nyaya yeuori tiya tingaide kuti tive nesarudzo dzisina mhirizhonga sarudzo dziri kuti kana tapedza sarudzo munhu wese anokudzikana neizvozvo
maita basa vamahiya Dr. Mavaza zvinotambirika here zviri kutaurwa izvo navamahiya
vamahiya vari kutaura zvakanaka chaizvo asi pavari kushaisha ndepekungofa kuti hurumende iri kudzvinyirira vanhu hurumende iri kuti kana mune chekutaura huyai mutaure asi chimbomirai tange tagadzirisa zvinhu tichange taona kuti nzira isdidi clear for us to demonstrate
ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF Dr. Simba Mavaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kune vanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahiya vari parunare muHarare nestudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Round Table na 8 pm nhasi tiri kutaura nezvenyaya yekodzero dzemadzimai panyaya yeutano tichitarisa nyaya yezvavanoshandisa pavanenge vachitevera kana kuti masanitary pads. Hurumende yakambovimbisa kubatsira vanasikana asi zvinenge zvisiri kufamba sezvakavimbiswa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare ropa mutongo wekuti nyaya yekuti mumiriri wezengeza West vaJob Scholar vakatenderedza vhidhiyo iri kunzi yaida kuvhiringidza maferefetero wenyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali yenderere mberi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vobatwa nechirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Ola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 Ntulikazi 2022 ngokeino kumete saiti endabeni zethu zanamhlanje.
The mining sector performance from 2.9 billion.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Kuphe obemela amalungelo abakhubazekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Neli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Lumbukiso ubuse leminyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe uyajabula ngoba umbukiso walonyaka uyathuthuka okujabulisayo njalo sebekusindinganiso sokuyingxenye yekhulwini i-50% emalini abayikhangelele ukuyithola emsebenzini wezokwemba.
It is indeed encouraging that end of last year and despite negative effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance amounted to about 6 billion from 2.9 billion in 2017.
Uqhubeke uMnangagwa ethi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuvuselela ezamabhizimusi kuleli njalo abafuna ukutshala imali kwezokwemba bakhululekile.
To the confidence that investors have in the business environment prevailing in our country under the second problem. The organizers of this conference for facilitating several focused dialogue sessions and innovative platforms that cater for specific segments within the mining industry.
Umgcinisihlalo wombukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair engumcebisi kamongameli uMnumzana Busisa Moyo uncoma inzuzo etholakala kwezokwemba.
Umongameli beqonqosela ukuthi kumele sisibambe leyo nhloso leyo ntaba yokuthi 12 billion. Thina njengebeZITF siyajabula ukuthi lathi siyancedisa ukuthi siyibambe le 12 billion ngokuletha abantu ndawonye ukuthi bakhulume baxoxisane kule 2.4 billion okuthiwa khona isetshenziswa ngalaba abembayo bethenga izinto ezijiyene. Le 2.4 billion thina besikhangelela ukuthi ithenga izinto ezibunjwa kumbe eziyenziwa lapha eZimbabwe. Yiyo inkulumo ekhona lakusasa, inkulumo leyo sizabe siqhubeka phambili ngayo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube yena uchaze ukuba imitshina ekumbukiso ingasiza idolobho lakobulawayo.
Umbukiso wanamhla muhle ndimboni participation inhle kakhulu iphezulu. Even the lama products abuyileyo this time hayi ngiwathandile. Ngizendo isukuthi abana bengilabo abe local authority ukuthi nxa sibona esicabanga ukuthi siyakudinga noba bonile kulama greater kule excavator kulana esikudingayo ngiyakudinga vele. Ngifuna ukuhudula abanye abantu mbuye labo la ukwenzela ukuthi esikuzingelayo sihle sikhulumisane labantu bangkhona besinika ama-quotations submitela personal submitter khona. Ngifuna ukuthi sisizakale kobulawayo.
UNkosazana Thari Romelodi Mugandavuthe owenkampani ye-Midlands Metals abangene umbukiso walonyaka we-Mine Entra uthi kuyathembisa ukuba bayathola amabhizimusi.
Ngama-manufacturers ama-ferrous laba-non-ferrous metals, so nxa sitsho njalo sitsho izinto ezilungisa nge-cast, so siyalungisa silungisa ama-mill balls, silungisa lama-guitars for ama-mills, ama-mill akhona futhi siyawalungisa. Silungisa futhi konke okukrashayo, ama-mills, ama-ball mills, ama-hammer mills, lama spares amayama ama mills nyenye department ina leyo
kumbukiso ubunjani njalo likhangeleleni lelama thuba ina mathe okwenza
hayi business to be like sikhangelele ukuthi lati si ama projects ethu ayanceda ama small scale and miners so we are here ukuthi nxa bengafika kithi so siyakwanisa ukubancedisa ukuthi labo baqalise ama business abo lati sithole le business kibo through ama projects ethu.
Umbukiso we-Mine Entra uqale izolo mhlaka 20 Ntulikazi uyagqitshwa kusasa mhlaka 22 Ntulikazi. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha i-160 enelise ukuphatheka embukisweni walonyaka owe-Mine Entra 2022. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Explore, Extract, Expand Towards Sustainable Mining Value Chain. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Cooper. UCooper ubelilunga ledale lePhalamende eleSenate engene emela abakhubazekileyo engowebandla le-CCC. Ngesikhathi etshona ubesebenzela amalungelo abagogekileyo njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli se-council yakobulawayo, utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi balahlekelwe kakhulu njengedolobho.
Idolobho lakobulawayo likhala lemuli yakokhuphe, abahlali bakobulawayo, i-Senate of Zimbabwe neZimbabwe jikelele ngokwedlula kwababa u-Senator Watson Cooper.
Ungasichasisela ngomuyi u-Senator Cooper ukuthi yena wayezele engubani?
Ubaba u-Senator Watson Cooper was a leading champion in gender and social inclusion. Esebenze kakhulu ledolobho siqoqa njalo silungisa umsebenzi oncedisa ukuhlala kuhle kwabantu bonke edolobheni kakhulu abantu abagogekileyo o esingathi ngabantu abale disabilities.
USenator Cooper uthola inhlonipho ebantwini bakobulawayo kaningi. Bamkhumbula ngomsebenzi wakhe uphi?
Sasebenzela kakhulu njengedolobho ukwakha i-gender and social inclusion policy njalo lamanye ama-programs ayi-water and sanitation esasebenza nawo lama-partners. Ubaba uCooper ubele association ayikhokhelayo i-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Leyi ube kwi-association e-active kobulawayo njalo iloke i-active kobulawayo incedisa abantu abaphila le-muscular dystrophy. Njengedolobho siyananzelela njalo siyawubongela umsebenzi wakhe ukuthuthukisa abantu abagogekileyo njalo ukuthuthukisa i-inclusion, i-social inclusion of everyone in Bulawayo. Usodolobho, His Worship the Mayor, ama-councillors, aldermen, u-town clerk, the heads of department edolobheni lakobulawayo bayakhala lemuli yakokhuphe. Ngalesi sikhathi silahlekelwe kakhulu ngomuntu owayesukumela phezulu ukwakha ubulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sekhansili yakobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abantu abaningi kobulawayo bathi akulancedo ukuyahlola amagama abo kuluhlu labelilungelo lokuvota ole-voters roll ngoba ibandla elibusayo kalisoze liphume embusweni lanxa linqotshwa ukhetho, kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sanda.
abakhangele ezokhetho lenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyethusa kakhulu ukuthi abantu abanandaba lokuyahlola amagama abo uluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll bona bebhekane lobunzima obumangalisayo ezimbabwe. Omunye othi kazihluphi ngokuhlola ukuthi igama lakhe likhona kumbe kalikho ngumnumzana madodana Fuyana ohlala empopo makobulawayo.
Ngaphinda zokuvota nganyana azilancedo ngoba kathesi kuyatsho ukuthi sikhuthaza ukuthi siye checka amabizo but ngaze sivote still kakokufanana izani yake yokungena kumbele kusiyabe sisenzela nje yona ukuthi vele sihlezi ivele iyo ephambili. So angiboni ukuthi mina ngaze ngi-check ibizo ngenzeni abantu bekukhuthazwa isenzani. Bakukhuthaza nje ukuthi wena bangene bazibonele bazikusele embusweni wabo bahlale kube besibisela phansi bona besiya phambili. Njengalapha kobulawayo kuningi izinto eziningi aziphumeleli. Ama-mines kathesi kunje yibo abanezinto eziningi bakube sincindezela besiya phambili. Yibo abainvestile izinto eziningi bethatha wonke maplaza abanye basuka khonale bezolima isisemu abantu bezane ba.
Unkosazana Namesi Moyo welokishini leluveve akazake vele abhalise ukuvota ethi ngoba ayisoze iguqule lutho ivoti yakhe.
Reason engafuna ukuregister ukuvota ukuthi iparty leyo khona yenza ukuthi impilo isomele thina njengabantu abadinga ama-peace job. Into zomila makhiwa la mali elizwena kula mali kula msebenzi siyahawula so angiboni reason ukuthi ngiregister ukuvota ngoba igovernment leyo khona vele isibamba buchapa thina abantu.
Abanye abantutshana bathi bahlola amagama abo kuvoters roll besebenzisa umakhalekhukhwini. Umnumzana Paswell Moyo ngomunye wabafinyelele lolu gwalo esebenzisa umakhalekhukhwini namhlanje.
Sengijekile ibizo lami kuregister ukuvota. Ngadala inumber *265 to check ukuthi khona ngathola ibizo lami likhona. Hhayi ngathi lokho likhona sokuthi alandele kunampizaphila avote futhi nje ngavota i-last elections edlule futhi hhayi khaya kunto ku-right sebenzi.
Isikhulumi sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu webandla le-Citizen Coalition for Change CCC uthi abekomishini ye-ZEC ayizange isabalalise umbiko wokuvulwa kohlelo lokuyahlola amabizo oku-voters roll.
Kuliqiniso ukuthi abantu abaningi abakayihlola amagama abo kugwalo lalabo abazavota ngomnyaka ozayo. Esikubona kuyimbangela yokuthi iZEC kayizange iyenze okwaneleyo uku-advertise uhlelo lolu. Njalo amalanga afakiweyo malutshwane ukuthi abantu bonke beZimbabwe ababhalisiweyo ba-check-e amabizo abo ku-voters roll.
Kuya phambili uNdlovu ekhuthaza abantu ukuthi bayehlola amagama abo ku-voters roll ngoba kungaba lokunye okuyabe kuphambanisekile kulungisiswe masinyane phambilini kokhetho.
Lokhu kuzaba lomthelela omubi kukhetho oluzayo next year ngo-2023 ngoba abantu abaningi bayathola amabizo abo engasekho ku-voters roll kumbe sebetshintshiwe bahanjiswa kwezinye indawo. Njengoba sikwazi ukuthi iZEC sike yachaza phambilini ukuthi amabizo angu-180,000 sayakhitshwa ku-voters roll. Kobulawayo khonapha kuphela iZEC ichazile ukuthi e-Country Park kuwa-28 bakhipha abantu abangu-1,000 ku-voters roll okungekho emthethweni njalo ongaqedakaliyo ukuthi kuyenziwe njani. So ngokunjalo sithi abantu kuqakathekile ukuthi bahambe kuma-polling station abo bayekhangela ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle njalo elapho ekhona yini kuluhlu lwabantu abazavota ku-election yomnyaka ozayo.
Ibandla elibusayo le-ZANU-PF lalo likhuthaza intsha ukuthi ayiphakame iyehlola amabizo ayo. Enye yenkokheli yabatsha kuleli bandla kobulawayo uFreedom Rachu uyakufakaza lokhu.
Igama ngu-Comrade Freedom Rachu, umkhokheli we-Youth League ezanu-PF kobulawayo. Njengogatsha olasakhulayo siyakhuthaza ontanga ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ku-voters roll kule hlelo olweZEC oluyaphela mhla ka-26. Lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ukuthi bakhona yini ku-voters roll so that benelise ukuvota ngomnyaka kumbe ngokhetho oluzayo ka-2023.
Poze zonke indawo ezifakwe ukuthi abantu bazohlola amabizo abo ku-voters roll bekutshaya umoya abantu ababoyi. Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lukazulu lokuhlola amagama kuluhlu lwabelungelo lokuvota njalo lolu hlelo luphithwa mhla ka-26 Ntulikazi. Ngiyimele e-Studio 7 ngikobulawayo egama lami u-Ezra Jesus Banda.
umongameli Joe Biden weMelika uthi uzaba nomhlangano omkhulu labakhokheli bamazwe aseAfrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eWashington DC kusukela mhla ka 13 Mpalakazi uyephela mhla ka 15. Umbiko owethulwe isigodlo sakhe eseWhite House izolo uthe kuzakhulunyiswana njalo ngendlela zokulwisana lokuguquka komkhathi osokudale ukutshisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi yibaphi abakhokheli abanxusiweyo, iReuters ibike ukuba kukhanya kunxuswe abakhokheli be-Afrika abangamachumi amahlanu 50. Lokhu kutsho ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banxuswe ngoba izwekazi le-Afrika lilamazwe angamachumi amahlanu lane 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli u-Emmerson Mnangagwa yena uzanxuswa na njengoba elemelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula amalungelo kaZulu. Mnangagwa ngomunye weziphathamandla zaseZimbabwe ezetheswe izijeziso zenotho yimelika phezu kodaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba, uMtukamili Nkomo weStudio 7 uxoxwe locubungula ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yaseZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqakatheke kakhulu wankomo ngoba i-United States okuqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world, njalo i-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank laku-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders e-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia, isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi lwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa, at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban, akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba maesiya e-United Nations. So because of i-ban ela akiyo yama-sanctions, angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe ilokhu esibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experience lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights, ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu ebengelakho, ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech, le-freedom of gathering. So izinto ezifana nalezo ngokubona kwami yizo izinto uMnumzana uMongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lobudlelwano. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isizikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Afrika kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazelalela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama ideas asebwa implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance, we sesibone iprogress enkulu kakhulu, even icurrency yabo iKwacha right now bengifunda samwe ukuthi it's either isilingana leRand noma isidlula iRand kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukutshengisa iprogress abayenza, because iAmerica uBiden uthi azakunceda abantu, I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So ma besiza labo lama projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo kuba lula kuye ukuthi ancedise.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, siphatha udubo lwemvunulo esetshenziswa ngabesifazane labantombazane nxa besesikhathini. UZulu sisole kakhulu uhulumende ngokuvimba ukutshengisela obekuqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo kusasa. Zikhonona ngokudilika komnotho. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende lazo zithi ziphakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaqoqa ukutshengisela lokhu abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe, kodwa bona bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe labacubungula ezombusazwe uMnumzana Simbarashe Nembaware endawonye lomnumzana Jifa Dube onguye osungula lingxoxo.
Mina engakutsho babunkomo yinkulumo engakhulunywa yini, kodwa yinkulumo efungethwe yi-constitution yeZimbabwe evumela ukuthi abantu beZimbabwe bayavumeleka ukuthi nxa kukhona into abangayizwisisiyo noma nxa kukhona into abangavumelani layo bavumelekile ukuthi bakwenze khona lokuthi batoyitoye as long as kungela violence phakathi, as long as kungela kulimaza ama-properties abanye abantu. I-constitution yeZimbabwe iyakuvumela khona lokho, so bekungela sizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bengenzi into abayiphiwa amandla i-constitution yeZimbabwe eyavunyelwana ngoZulu wonke ukuthi iyavunyelwa ukuthi yenze. Bengaboni sibekhona isizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bakwenze lokho, ngoba nxa kuwukuthi sekuyaliswa abantu ngendlela enjalo kuyazokuthengisela engathi mhlawumbe sekusiba le ndlela engasese yiyo eyokuphatha abantu. Kathi sithemba ukuthi wonke umuntu, akekho umuntu phezu komthetho, wathi wonke umuntu ongaphansi kwe-constitution.
Mnumzana Nembaware, nansi indaba. Uhulumende uthi kulesandla semfene lapha abantu bazama ukumgenqula, yikho esala ukuthi kube lokutshengisela.
Okubuhlungu ukuthi nxa uZulu ephakama esethi ufuna ukutshengisela ukungasukisiseki ngendlela ilizwe elisebenza ngakhona, uhulumende ubona lokhu kuyisandla semfene kumbe i-third force ngamagama abawasebenzisayo. It's unfortunate ukuthi kubonakala njalo, kodwa khona vele nxa ungakhangela ngubani okade ezaphakama esiyatshengisela nge-Friday, ngoba iningi labantu aliqhathwanga, iningi labantu liyasebenza. So-ke angazi ukuthi uhulumende nawo wesabana ukuthi kube le-demonstration or kube khonokhu i-march, ngoba njengokutsho kumfowethu uDifa ukukhona esisekeleni sombuso welizwe ukuthi hhayi uZulu anganjani angaya athengisela peaceful protest. So and okwenzakalayo ukuthi-ke asila evidence yokuthi kuzaba lodlame. I-evidence yodlame ibonakala kuphela mzwana kwenziwa lokho kuthengisela njeni-ke sokusesingadila ngendaba yokuthi hhayi kusike kwaba lodlame, kusike kwaba lezigebengu zayadiliza i-property zabantu. But okwakhathesi kumele kuvunyelwe nokuthi uZulu ayithengisela. And ekuthengiseleni uhulumende angithi uduthe na uhulumende omutsha, it's a new dispensation. So njengohulumende omutsha kumele avumele abantu bakhulume alalele.
Ngiphenduke kuwe Mnumzana Dube, siyabona ukuthi umnotho kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, badla luklubhu, akula misebenzi, izinto ziyadula. Ubona lokho kungaba lomthelela yini kundlela abantu abavota ngayo kukhetho oluzayo?
Nasi kubuya indaweni zoketo, babungoma sengana zelela, ukuthi lizwe leZimbabwe, kwese sikhathi abantu abaningi abakhangela ukuthi umnotho umi kanjani, ngoba sesabona laphambilini kusiba lezinye izimo, lapho kwakusiba lo mnotho ongahambi khona kahle, kodwa kuqhubekele phambili, abantu bavote ngendlela ababe bekhangele ngayo. Kodwa-ke ngibona ingathi okwakhathesi, indaweni ikakhulukazi esemadolobheni, kulo mthelelo omkhulu, ikakhulu endaweni esemadolobheni, kodwa endaweni esemakhaya, akula kuthelela thize ngoba abantu impilo le abayiphilayo yokuvuka ekuseni beziyela nje igwadla labo iyabe iqhubeka ingefanayo. Angisoze kube lotshintsho, kodwa emadolobheni lapho abazwa khona ukulimala kulokukhulu, lapho abazwa khona ukufa ngendlala, abakhangelela ama-renters, abakhangelela abantu ama-pews, izinto eziningi lapho bazavota bekhangele isimo abakiso, ikakhulukazi esomnotho njengoba siphezulu kakhathesi.
Mnumzana Nempaware, uyamuzwa ubaba uDube lapha uthi yebo emadolobheni bangavotela elinye ibandla, emakhaya khona kanti kuhamba njani? Ngoba sike saxoxa lomunye osakhulayo ohlala emaphandleni othi kakazasebenze empilweni yakhe, kodwa uthi lanxa kunjalo uzavotela ibandla lezanu PF kukhetho luzayo.
Ungakhangela ukuthi emakhaya umnotho wabo weyame kwezokulima, so nxa bethola ihlanyelo, bethola inkomo, bethola ama-farming implements, uzakhumbula ukuthi ngo-2018 iZANU-PF hambile emakhaya yanikeza abahlali bemakhaya inkomo. So umuntu ophiwe inkomo ngo-2018 nxa mhlawumbe ephiwe amahefa amabili ngo-2018 kuyathi kuthiwa u-2023 segcwalisa isibaya. So nxa sekubuya ukhetho akase acabangele, acabanga njengomuntu ohlala edolobheni okuvuke siyaphanda siyafuna imali sifuna umsebenzi, yena okwakhe konke kumlungela. So njengokuthi komnumzana lo elimithavile emalangeni adlulileyo, ye emakhaya bazaqhubeka bevotela ibandla leZANU-PF ngoba owabo umnotho ama-needs abo they are catered for by ibandla leZANU-PF, osekuletha isilela-ke kumabandla aphikisayo emadolobheni ukuthi wona azahuka njani abasekeli, ngoba sibone iZANU-PF ithola ama-seats emadolobheni. So ebuye nokukhetho lomnyaka ozayo, lapho-ke amabandla aphikisayo afuze engathi khona athi pull up their sales cause ibandla leZANU-PF likhangele ukungena emadolobheni.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe ubexoxa endaweni lomnumzana Difa Dube laye ohlaziya ezombusazwe. Singekehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Mongameli Emerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 lamhlanje koBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Khuphe obemela amalungelo abakhubazekileyo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 njalo ekuseni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.